mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 23 chikunguru July 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi matanhatu neumwe 61 vakafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yeBritain yatemera zvirango pana vakuda kupasheta gwirei chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zviviri zvine mazana masere ane makumi manomwe 2870 zvichitevera kufa kwevanhu makumi matanhatu nemumwe 61 nezuro. Vanhu zviuru zviviri zvine mazana matatu neumwe 2301 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave miriyoni imwe chete ine zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezviviri zviine mazana mashanu ane gumi nevana 1,352,514. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru mazana matanhatu ane makumi matanhatu nezvina zvine mazana mashanu ane makumi masere nevanomwe 664,587. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi mapfumbamwe nezvitatu zvine mazana mana ane makumi maviri nemumwe 93,421. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matanhatu nechimwe zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevatatu 61,723. Britain yatemera zvirango pamuridzi wekambani yeSakunda vakuda kupasheta gwirei vanhu vechipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Nezuro gurukota reBritain rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaDominic Raab vakazivisa kuti hurumende yavo yatemera zvirango vatagwirei izvo zvichavatadzisa kushanda nemabhizimisi emunyika iyi uye nekuvatadzisa kutora upfumi hwavo huri muUnited Kingdom pamwe chete nekuvarambidza kupinda munyika iyi. VaRab vanoti vatagwirei vatemerwa zvirango izvi nemhaka yeuori vachiti ndivo vakakonzera kuti mari yeZimbabwe irasikirwe neuremu izvo zvakakonzera kukwidzwa kwemitengo yezvinhu zvakaita sezvokudya izvo zviri kuomesera vanhu muZimbabwe. VaRahab vanoti danho ravatora rakanangana nevanhu vakaisa muhomwe dzavo mari yaifanirwa kuenda kuvanhu vachiti United Kingdom yakazvipira kurwisana neuori uye kusungisa vanoita izvi. Vanoti uori hunokanganisa upfumi hwenyika dzichiri kubudirira. izvi vanoti zvinokanganisawo nyaya yeutongo hwejekerere sezvo vanhu vanenge vambunyikidzwa. Tatadza kubata mutauriri wavatagwirei nemutauriri webato rezanupf kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chenai Mutambasere vanoti zvichitevera kubuditswa pachena nesangano recentry kweupfumi hwavatagwirei nenzira dzavanoshandisa kuviga mari, hazvichagona kuti nyika zhinji dzitarise rutivi sezvo nyaya dzeuri dzavari kupomerwa dzayanikwa pachena.
Ndinofunga kuti zvaiitwa nehurumende yeUK vachitemera zvirango pana vatagwirei zvinova zvinhu zvakanaka, nekuti hazvigoneki kuti dzimwe nyika dzingotarisa vatagwirei vachiramba vachienderera nenyaya yehumori iri kuita kuti vana veZimbabwe vatambudziki. Saka ndinotarisa kuti kuranga uku kuranga kwakanaka, nekuti kuranga kwakanangana nemunhu ari kuita zvakashata.
Zvirango izvi ndezvipi, zvakamira sei?
Vatagwirei nevamwe vavari mabusiness partners navo, vanhu vangava vari vekuMauritius, vangava vari vekuAmerica, vangava vari vekuRussia, vanhu vese vari kuita business navatagwirei havachatendedzewi kuti mari idzi dzemabhizinesi awa dzidarike nemuUK. Izvi zvichitarisira kuti muUK munogona kuita aya atinoti mainternational banks, tongoti takatarisa sebhengi rinonzi kana kuti Barclays, bhengi iri ringava rine maofisi kuAmerica, ringava rine maofisi kuRussia. Zvinoreva kuti vatagwirei havachakwanisi kuti vaise mari yavo kana kuti muBarclays even yekuAmerica, kana kuti mune imwe kambani inenge ine maassociations neBarclays nenyaya yekuti Barclays ine maofisi kuUK. Izvi zvinoitirwa kuti vasazviwana zviri nyore kuti mari kuZimbabwe dzavanenge vachitora neumori kuZimbabwe vanodziviga kune dzimwe nzvimbo dzinenge dzichiita kuti mari iyi ivanzike, isawanika.
Hurumende yeUnited Kingdom yapa zvikodzero zvipi mukutemera vatagwirei nemakambani avo zvirango zvose izvi?
Hurumende yeUK yatarisira kuti kana zvichinzi havachakwanisi kufambisa mari, zvichavaitira zvichavaomerawo kuti kana vawana kana kuti iri mari yemining yavanenge vatora kuda vanenge vachishandisa mauto, votora mari iyi votenga makambani awa nemari iri pasi, asi ivo vachizoita mari yakawanda vana veZimbabwe vachitambudzika, nekuti mari iyi inenge ichibudiswa munyika vachinoiviga kana kuti kumaCayman Islands, vachinoiviga kana kuti kuMauritius, vachinoiviga kana kuti kuRussia. Saka zvinenge zvichida kutarisirwa kuitwa nehurumende yeUK kuti zvisavaitira nyore kuti vavige mari.
Izvo zvirango izvi zvinobatsira here uye zvinobatsira sei?
Zvirango izvi zvinobatsira, zvinotibatsireiwo panyaya yekuti zvabuda pajekerere kuti nyika dzakawanda dziri kuzviziva zviri kuitika kuZimbabwe. Nyika dzakawanda dzatarisa zvakanyorwa nevanonyora seripoti yakabuda yeCentury Report, dzikazviona kuti ichokwadi kuti mune humori huri kuitika muZimbabwe, uye kuti muhumori uyu huri kuitwa nevanhu vakaita savatagwirei.
Ivo vatagwirei pane zvavacharasikirwa nazvo here mukutemerwa zvirango izvi?
Nemhaka yekuti mari yakatorwa navatagwirei imari yakawandisa, ende mari iyi tichiverenga muCentury Report yakanovigwa munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka neizvozvo ivo pachavo havanogona kusanyanyo batikana nazvo, nekuti mari dzacho vachiri nadzo, hationi hurumende ichivateverera kuti tiri kuida mari iyi yakatorwa nenzira dzakashata mba munyika yeZimbabwe. So tinogona kuona kuti ivo pachavo kuda hazvinyanyovabata in the short term, asi kuda in the long term kuda vachaonawo kuti pamwe zvichatanga kuvaomera, nekuti mapartners avo vaive vanenge vari kunana Mauritius havachakwanisi kunyanyoita business navo semunhu anenge aitwa blacklisted, munhu anenge aitwawo aiswa pamasanctions. Zvinenge zvakunetsa kuti varambe vachiita maassociations iwayo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi kana kuti development economist amai Chenai Mutambasere vari parunare kuUnited Kingdom neStudio 7. Kirinika yekanzuru yeHarare yemuFacos Polyclinic iri kurasa musana kana kuti chevakuru chinobva pamadzimai anenge abatsirwa kana kuti placenta mugomba riri pakliniki iyi izvo zvinonzi zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Pasi pemutemo weHuman Tissues Act, misana kana zvivakuru zvinobuda mushure mokunge madzimai asununguka zvinofanira kupiswa pachishandiswa muchina unopisa zvakanyanya. Asi vamwe vashandi vepamuFacos Polyclinic vanoti kirinika yavo yave nemwedzi yakati wandei ichipisa zvinhu izvi mugomba repachipatara ichi sezvo inisenarita yepo isiri kushanda. Vashandi ava vasina kuda kutaura mazita avo sezvo vasingabvumidzwe kutaura nevatapi venhau vati vakuru vanoona nezvekirinika iyi vakaudzwa nezvedambudziko iri asi havana matano avati vatora. Patakasvika pakirinika iyi nezuro, Studio 7 yakaona hutsi huchipfungaira pagomba iri kuseri kweward rematernity pakirinika iyi. Vashandi vepo vakati izvi ndizvo zviri kuitika mazuva ose. Mumwe mudzimai ane munin'ina wake akabatsirirwa pakirinika iyi, uyo ati anonzi Amai Tambudzai, audza Studio 7 kuti kunyange hazvo asina ruzivo rwekuti zvinhu izvi zvinoraswa sei zvinofanira kuitwa zvine chiremerera.
Asi chatinongoziva ndechekuti pachivanhu zvinhu zvakaita sechevakuru nerukuvhute rwemwana zvinhu zvinochengetedzwa nekuti zvakatakura upenyu hwemwana. Saka hatingazotarisire kuti chinhu chakadaro chakakosha kudaro chingazonzi chingaraswe kana pagomba remarara.
Nyanzvi munyaya dzeutano zvakare vari mutungamiriri wesangano reMedical and Dental Private Practitioners of Zimbabwe Association Dr. Johannes Marisa vati zvingave zvakanaka kuti pateredzwe mutemo wekurasa zvinhu zvakadai. Vati kunyange kirinika kana chipatara chikasave nemishina yekupisa izvi, pane makambani akawanda anotakura tsvina yakadai.
Wesi inobva muvanhu kana angava mapensei avanhu azvara aya nezvimwe zvinhu zvemaoperesheni zvingava zvinyama zvabvisa zvese zvemuchipatara umu, tine makambani akawanda anoita basa rekukolekta izvozvo vachindoisa kune anonzi maisinareta avo anenge ava kunzvimbo dzavo dzavanopisira zvisiri muruzhinji. Nokuda kwekuti chiutsi icho ndicho chinobva ipapo, hatisi nyanyi chitarisa kuti vanhu vachinze kana vari kumamumudzimisha mudzimba dzavo. Saka zvinhu izvozvo zvinofanira kukolektiwa nemakambani anoita izvozvo, kana vazvitakura vanobva vaenda nazvo kundoisinareta.
Dr. Marisa vati makanzuro akaita seHarare City Council neveHealth Professions Authority ndivo vanosungirwa kunge vachiona kuti makirinika kana zvipatara zvine urongwa hwekuti tsvina yakadai inoraswa sei vasati vapiwa marezenesi. Hatina kukwanisa kubata veHealth Professions Authority kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kumukuru anoona nezveutano muHarare City Council Dr. Prosper Chonzi sezvo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMike Chideme vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti vainge vakamirira kunzwa kubva kubazi rezveutano mukanzuro yavo vasati vatipa divi rekanzuro yavo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vanoti vange vachirwara nechirwere cheCovid-19 uye vari kukurudzira vanhu kuti vatevedzere mitemo yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. VaGoliath vanotiwo chirongwa chehurumende chekuda kumanikidza vose vemabhazi nemakombi kushanda pasi pekambani yeZupco chave kupa kuti chirwere cheCovid-19 chipararire, sezvo kambani iyi iri kukundikana kuita basa zvopa kuti vanhu vagare nguva yakareba vakaungana vachimirira kutakurwa uye kumanikidzana mumabhazi. Hurumende inotiwo mabhazi eZupco haafanire kutakura vanhu vakawandisa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGoliath.
Ndinoda kukuzivisai kuti ndanga ndakabatawo chirwere chedzivamupengo ichochi ichi. Ndanga ndakatorara, ndanga ndakatogara mumbafu masvondo mairi ndakatorara ndichirwadziwa sikoni ndichinatira nekuti flu yanga yandibata ame ndiye flu yandisandatomba
zvii zvaiitika
inotyora mabhonzo inoita kunge malaria ndakarwadziwa zvikuru zvekuti kana kufamba kwatinochitomboichiita iye zvinezvi tichita monitoring vamwe vanenge vachifamba zvavo munzvimbo dzavari idzodzo ini ndakatomboti garei pamba ndinofamba zvikuru ndichienda munzvimbo dzakatisiyanisa nemaguta but nekuda kwokuti ndanga ndisinganzwe mushe nechirwere ichochi asi ndakazopona nenyaya yekunatira iyoyi nekuteedza zvinodiwa zvekusafamba nekusangana nevanhu vakawanda nekugara mumba fo masvondo mairi ndakaona zvakandibatsira zvikuru zvekugara mumba nekumwa mvura inodziya zvese zvandaingoita zvanga zvinongodziya nekumwa majuisi akati wandei nezvakadaro ndakaona zvakandibatsira zvikuru
asi zviri kutaurwa nenhengo dzesangano renyu dziri kumadhorobha akasiyana-siyana dziri kutiwo kudii nemamiriro akaita zvinhu kumabhazi kuti tarisa kupararira kwakanyanya kuita chirwere checovid-19
panofanira kutorwa matanho ekuona kuti zviteshi zvinokurira veruzhinji maduta vanhu paiswa mvura yekuti vange vachigeza maoko kana vachikwira mabhazi nemuchovha zvakare izvi hatisi kuzviona nekuti vanhu vazhinji dzimwe nguva vanokwira mabhazi nemuchovha havasi kusanitaizwa nedzimwe nhambo uye zvakare mvura yakanaka nekuti inokurudzirwa kushandisa panyaya dzekuita utsani hwekurwisa chirwere checovid-19 ichi vashoma vanoona mari yekutenga sanitizer saka chinonyanyodiwa chikuru ndechekuti mvura iwanike muzviteshi zvese nyaya yekurwisana necovid inotoda kuti makambani ari muzvekutakura kwevanhu aise musoro pamwe asi tichiona kuti kambani yezupco ndo yega iri kunzi itakure iri kukundikana kunyatsotedzera zvinodiwa nesangano reWHO neMinistry of Health zviri pachena
mutungamiri wesangano revanokwira mabhazi rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vange vari parunhare mukwekwe naBlessing Zulu weStudio 7 Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mukronika mitambo yemaOlympics ichaparurwa zviri pamutemo nhasi chishanu muguta reTokyo muJapan. Kuparurwa uku kuchaitwa masikati ano nenguva dza 1 o'clock nguva yemuZimbabwe. Vatambi vaviri Peter Pesel Gilpin na Donata Katai uyo ave chizvarwa cheZimbabwe chechitema chekutanga kumiririra Zimbabwe mumutambo wekutiwira ndivo vachasimudza mireza yeZimbabwe pakuparurwa kwemitambo iyi. Richinyora pachiuta paro sangano reJudicial Services Commission razivisa kuti bvunzurudzo dzeavo vanoda kuva vatongi vedare reHigh Court dzange dzichifanirwa kuitwa mwedzi uno mumazuva a26, 27 na28 chikunguru dzambomiswa pamusoro pekupararira kwechirwere checovid-19. Judicial Services Commission yati ichazivisa kuti bvunzurudzo idzi dzichazoitwa riini. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe riri kuzivisa kuti mari yose yemapepa yakabudiswa muna 2016 imari iri pamutemo inogona kushandiswa. Izvi zvinotevera mushure memamwe makambani atangidza kuramba kutambira mari yemapepa yema $10. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Apo pamusoro yeStudio 7 inangu ndoda kutaura pamusoro pemasoja anonzi ari kuba. Masoja vanhu vanoteerera zvikuru, handivablame asi nyaya yemihoro yavari kupiwa vanozvidziva kuti nyika yavo ine mari nezvese iri kudyiwa nevari kumusoro vavasi kuwana kana chinhu. So that's why vachinoba vana vava kuti kuti vanoda situation iri kuvatuma. Masoja zvakafana kugara nembwa usingaipi chikafu inoropezera yabata mbudzi dzavanhu. Haungaboi blame bhozi iyo ndiyo unongo uchinyima chikafu uchidya wega.
Studio 7 ndinoona ramayo VOA sona ne VOA nemene naudze chokwari muZimbabwe momo havana kana pepa havana kana divi vari just neutral andinonzwa kuva nehope in my life nenyozi fenyu hana kibda na mafe na na chunga na na wande muno dadi sapa vio yei studio sefe
God bless you all, I love you all.
Maswera sei, pastidio sefene apu. Isu taswera kuno kuZimbabwe. Tida kupindira umai kwa mutoko avo. Vaichema chema kuti nyika yapera kutengeserwa maChina. Tida kuvati kuzvaipei kuti nhasi muri munoti pamberi neZANU-PF nguva dzese. Tinokuudzai kuti ZANU-PF yapera basa muchiramba. Saka musacheme. Izvozvi muchanyengerwa futi 2013 yemwedzosera futi. Saka hai zvirima zvokuda mavanga enyora. China yatokoronaiza nyika inei takatotarisa. Katenda.
Akadiko vasamwarere vestudio 7. Ini ndiritwa Musipa. Ndiri kuJoburg, Alexandra. Nhau yangu ndeyekuti vanhu vemusouth Africa ngavasanyepera vanhu vemuZimbabwe vachiti vanhu kuZimbabwe ndovakandota. Vanhu muSouth Africa ndovaitoda kuti vachitengesera vanhu vekuZimbabwe nekuti vanhu vekuZimbabwe vanoda zvinhu zvakachipa. Saka ngavarege kunyepera vanhu vekuZimbabwe vachiti vanhu vekuZimbabwe ndo vanoluta maforeigners aya. Vanongoshora zvizvo. Vanhu vekuZimbabwe chatinongoda chete ndechekuti tingovhugwa machechi tigone kungonamata chechi. Hazvo kubai izvo vanhu vekuZimbabwe hazvisi zvedu izvo. Tatenda.
Tine 6 sections dzatinadzo. 1-6 sada zvikumbira kuti hurumende ikwanise kupa kuisa matende kumasections esewai kuitira social distance kana zvakona zvematende vakwanisa kuita door to door nokuti vanhu vakutsva kuenda kuchipatara nokuti nenhau yekuti manesi atsvana mukoti vacho vazhinji vacho vari kunzi vari kubatwa COVID.
Mangwanani mangwanani pastudio 7 vashamarari vose. Ini nhasi ndinoda kungotenda zvangu nebasa ramunobata pastudio 7 ipapo rokuti panhau dzezviro kwazvo nhau dzechokwadi ndizvo muchiona matsotsi namakoronyera anopopota kana akanzwa kunzi kune studio 7 zvakafanana nemunhu achitumbuwa munzwa anorwadziwa kunge zvinonzi ari kukutumbura ari kukuomesera asi iye achida kubvisa chakaipa chapinda munyama ndo zvakafanana nestudio 7 chokwadi chinorwadza kuchiudzwa asi chinobatsira chinoumba ukama tinotenda nebasa renyu rambai makadaro pastudio 7 ipapo tinotenda zvikuru mwari ngaakuitire zvakanaka tatenda hama.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Va Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mugwaro ravakabudisa mutevedzeri wemukuru wemapurisa eFederal Bureau of Investigation vaWilliam Suwini vakati chikwata chinotsigirwa nehurumende yeIran chakaedza kubvuta mutori wenhau anogara muAmerica kuti vamudzorere zvechisimba kuIran. Mutori wenhau uyu ndimuzvare Masi Alinejad akazvarirwa kuIran asi wave mugari wemuAmerica. Kwemakore mazhinji Alinejad akashanda semutori wenhau muIran, izvo zvakakonzera kuti hurumende yeIran ishatirwe nezvaakange achibudisa pachena. Kubva zvaatiza kubva kuIran muna 2009, Alinejad ave nemukurumbira pasocial media paanogara achishora kumanikidzwa kwevanhukadzi muIran kuti vashandise mucheka wekuvhara misoro yavo kana kuti hijab. Alinejad ane chirongwa chake panhepfenyuro yeVoice of America. Mutauriri wemuzinda weWhite House, Amai Jane Psaki, vakashora Iran mukuronga kubvuta Alinejad vachiti Iran inoda kunyaradza manzwi eavo vanoshanda murugare muIran nemune dzimwe nyika. Iran iri pachinzvimbo chezana nemakumi manomwe nechina kubva munyika zana nemakumi masere 174 out of 180 enyika dzinopa vatori venhau rusununguko rwekushanda zvakanaka re 2021 World Press Freedom Index rakanyorwa nesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau re Reporters Without Borders. Sangano iri rinoti hurumende yeIran inoshandisa zvechisimba mukunyaradza vatori venhau zvinosanganisira kuvabvunzurudza, kuvaisa mumajeri nokuvauraya. Sekutaura kwakaitwa negurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken, Iran haisi iyo nyika yega inoshungurudza nekumbunyikidza vatori venhau. Sangano rinobatsira vatori venhau reCommittee to Protect Journalists richiti vatori venhau vazhinji vakaurawa muMexico neAfghanistan, richiti vazhinji vakasungwa muPeople's Republic of China, Turkey neMuEgypt. Mushure mokuziviswa kuti Iran yakange yaedza kumubvuta muAmerica, Masi Alinejad akataura pfungwa dzevatori venhau pasi pose achiti haazorega kuita basa rake sezvo zvese izvi zvichitomusimbaradza. VaBlinken vanoti ruzivo rwechokwadi runobudiswa nevatori venhau runobatsira mukuvaka hurumende dzejekerere, vachitizve vanokurudzira hurumende dzepasi pose kuti dzichengetedze vatori venhau uye kuti dzione kuti vanoita basa ravo pasina njodzi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Chanonoka Wande. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi matanhatu nemumwe 61 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. Hurumende yeBritain yatemera zvirango pana vakuda kwasho itagwirei chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.